A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 22nd, 2022. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington. Tonight on Live Talk, we are looking at the banned protests that were organized by Crisis in Zimbabwe Coalition and its partners. We had planned to march today against alleged deteriorating human rights situation in the country, but were denied permission by the police. Crisis in Zimbabwe Coalition Chairman Peter Moyo told Studio 7 that his organization took the matter to court, but their application was dismissed. He said his organization will submit another notification with all needed details that the police said they did not include in the previous notification. Aiwatino kuchingamidza inemufaro. Nasi pachirongwa chedu tiri kutarisa isu nyaya yanga iri kuitika munyika muzuwara nasi apo sangano reCrisis Coalition of Zimbabwe nasi rawanikwa richirambidzwa kuti rienderere mberi nemusangano waranga rakaronga wekuratidzira uyezve vakatora nyaya iyi vakaiendesa kumatare asi nyaya iyi yaraswa. Mutungamiri kana kuti sachigaro veCrisis Coalition of Zimbabwe vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti ivo vachawanikwa vachinyorera zvakare kumapurisa kuti vawanikwe vachigadziriswa pavakawanikwa ivo vachinzi nemapurisa havana kugadzirisa munyaya yavo yekukumbira kuti vaenderere mberi nekuratidzira vachiti ivo havasi kufara pari zvino nekumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika izvo zvazoita kuti ivo vawanikwe vachikumbiridza kuti vaende kunoratidzira mumigwagwa. Saka ndodzimwe dzenyaya dzatichange tichitarisa ipo pano uyezve tichange tiri kunzwa kubva kune vanyarikani vakawanda vachauya pachirongwa vachitaurawo pfungwa dzavo. Tichanzwa zvakare hurukuro dzakaitwa nevatori vedu venhau vanowanikwa ivo vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi yekuratidzira. Toda kunzwa zvakare kune avo vari pamaplatform edu eFacebook kuti imi munoona sei nyaya idzi. Vanhu vakawanda vari kupa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi. Saka tichange tiri kunzwa kubva kune vamwe vari kuwanikwa ivo. Vanhu vakawanda vari kupa pfungwa dzakasiyana siyana pamusoro penyaya yekurambidzwa kuratidzira kwaitwa nemapurisa. Ngatinzwei vaWilly Gwatimba muhurukuro yaitwa naGodwin Mangunja weStudio 7.
Chandinoona chakakosha ndechekuti hongu mapurisa vanogona kubvumidza kana kurambidza zvichienderana nezvikonzero zvanogona kunge vachiisa pachena. Saka chazvinenge zvakakosha ndechekuti kumasangano ese sekubvumirwa kwazvinoitwa pamutemo kuti pange pachiitwa zvinotanga zvatariswa kuti zvakakodzera here kunge vanhu vachiratidzira. Mapurisa anogona kunge aine zvikonzero zvakanangana nekuchengetedzeka kwenyararo rwevamwe vasine nezvinenge zvichiratidzirwa. Mapurisa zvakare anogona kunge vachitarisa pfungwa yekuda kuti vese vanenge vachida kunge vachiratidzira vanofanira kunge vaine zvavanosadzikisa zvinenge zvakamengana pamirayiro yekucherechedza kuti zvakakodzera here kunyanyanyanya kana pachitariswa rusununguko nesafety yeveruzhinji. Saka mapurisa anofanira kunge achitsinhira kana vachinge varambidza vanofanira kunge vaine zvikonzero zvinokutsa kune avo vanenge vachikumbira mvumo yekuti vange vachiita izvozvo zvichivawo siyawo vaine kugutsikana. Asi zvisinenge zvisina kunaka kuti mapurisa ange achitaura zvinhu zvinosiya zvisina kugutsa kune avo vanenge vakaronga kuve nemisangano yakaita seiyoyo.
Saipapa tinoona vanga vakaronga kuratidzirwa kweCrisis Zimbabwe Coalition vanoti vanga vachida kuita zvinhu runyararo uye vanoti vanga vasingaitizve mhirizhonga, vanga vachida kungomacha vachienda kuparlamend nokuenda kumahofisi eZimbabwe Human Rights Commission vachinotura gwaro rezvichemo zvavo asi vakandizokuita izvo. So vanhu vangaita sei kana mapurisa achinge akuita semaitira aita nhasi kuti zvichemo zvavo zvisvike kwazvinofanira kunge zvichisvika?
Ndoona sekuti chinhu chekutanga chazvakakosha kuti mukati menyika tive tinoita zvese zvatinoita kunyangwe tiri pakuda kuzadzikisa kodzero dzedu dzinotsinirwa nebumbiro remutemo asi zvinenge zvakakosha kuti tiite zvinhu zvese zvinosiya nyika iri murunyararo.
Avo vanga vari vaWili Gwatimba vachitaura naGodwin Mangunjika vari muHarare. We also spoke to Paida Moyo Muzulu, who says the police ban on demonstrations must be challenged in court.
It's an unfortunate development which proves that ZANU-PF has continued to work and operate within the template of what has always been assumed, that they are an anti-democratic regime which has no respect for people's rights, which does not allow dissent. And in that regard, this is unfortunate because we have also noticed that in the past we have had ZANU-PF having demonstrations which have gone without even informing the regulating authorities, which is the police, and the police have done nothing about that. And you should remember that now we have people who have been camped at the United States Embassy for the last 3 years picketing, but nothing has been done by this police, and really it means that people are being treated unequally, which is another constitutional contradiction where all people should be treated equally.
So, I mean, what must citizens do now in view of these continued constitutional violations?
There are two things that people could do. One is to take that decision by the police for review within the court, or to make an application to say a declaratory application which proves that the people have a right to demonstrate as enshrined within our constitution, and that they should air their grievances against the government or their employers, whoever the matter might be. Or secondly, there is no law or to say that citizens have no obligation to obey an illegality. So if the government wants to proscribe and restrict and diminish the democratic space, it leaves the people without an option but to get there without necessarily having to inform the government.
That there was Paida Moyo Muzulu speaking to our reporter Godwin Mangunjika in Harare. Mumiriri weGlenview South National Assembly, Vincent Changira Ivanoti, vanhu vanogona kuzoisa mitemo mumaoko avo kana vanhu vakaramba vachirambidzwa kuratidzira.
Zvinoitwa nemapurisa nematare zvinondiita a bit worry, because kana muchiona muconstitution yedu kudemonstrata kuita maprogramu akadaro anotenderwa paconstitution yedu yeZimbabwe. It is a worry to me kana muchiona mapurisa vachirambidza macivic organization and my citizens kuti vaende kunoita mademonstrations. It is closing the democratic space. Pataka after 2017, the Second Republic said that we will be doing things tichichinja maitiro akaitwa mu First Republic. It is now worrying tichiona kuti the level of not allowing my citizens ne my civic organizations to demonstrate is worse than it was in the First Republic. So the democratic space is quickly closing, and we are not being allowed to have that space yeku demonstrate zvinhu zvatiri kuona kutoti nyika iri kuenda the wrong direction.
Saka zvoitwa sei, vanhu vangaita sei kuti vange vachibudisa zvichemo zvavo nenhunha dzavo?
I think let us same as citizens, let us keep pushing forward nyaya yeku demonstrate. Ma civic organizations ngavarambe vachisa nyaya dzavo kumapurisa kuti vatenderwe kuita mademonstration. But as well, we must keep making noise kuti zvakuitwa right now zvekurambidza ma citizens nema civic organization kuita mademonstration, that noise should keep being amplified, especially for social media, so that way we can get ma issues out there in the public domain.
Imiwo senhengo dzeparamende ndezvipi zvamungaitawo kunge muchibatsira kuti vanhu vamunomiririra kodzero dzavo dzinge dzichiremekedzwa nemapurisa nehurumende?
Nose vamiriri vevanhu kuparamendi, We need to amplify that that issue, especially pano itwa ma question and answer time muswa Wednesday. Kune relevant ministry, I think that is Minister Kazembe Kazembe, Minister of Home Affairs, who is in charge of the police sector, as well as the Minister of Parliamentary Affairs and Justice, Vaziyambe Ziyambe. We need to make it very clear that this is our right to demonstrate.
Avo vangavari va Vincent Changirai, mumiriri we Glenview South National Assembly, vachitaura vari muHarare na Godwin Mangunjika, we Studio 7. Yesterday we talked about sanitary pads that are not easily accessible to many women and girls in Zimbabwe. We go to Bulawayo, where Studio 7's Ezra Sibanda spoke to a widow, Sisapiwa Mlochwa. Let's hear her take in Ndebele.
Mama Gunja. So I'm a pizza doula.
That was Sisapiwa Mlochwa speaking with Ezra Sibanda in Bulawayo. Ezra also spoke to Girl Child activist Blessing Mpande, who urged government to help those in need of sanitary pads.
It is every girl child's right to have access to either affordable or free sanitary wear. You can imagine with the current situation in Zimbabwe, how other kids are faring. You can imagine how other girls are faring out there. Therefore, I am appealing to the government. Please donate sanitary pads for the girl child. I am speaking on behalf of the girls who have to use toilet paper as sanitary pads. I am appealing on behalf of the girl child who has to use clothing material as sanitary pads. You can imagine how those kids have to go to school. You can imagine how those kids have to mingle with other kids. You can imagine the embarrassment that they go through. You can even imagine the discrimination that they have to face. I, for one, do not want to encounter a situation like that. I am advocating for the government, for any organization, for anyone who is capable of donating free sanitary pads to the girl child. Sanitary cleanliness is a must, and sanitary pads are a necessity. Please, I am advocating for every girl child out there who does not have access to this. It is not everyone, and especially given the current economic situation, who can afford sanitary pads, because sanitary pads are now expensive. Can you imagine a child who has to stay indoors all day because they do not have sanitary pads to use so that they can be confident enough to go to school? Can you imagine a woman who has to use clothing material all day, and she has to be enclosed in the house all day because she is not comfortable enough to go and fend for her family out there because she doesn't have sanitary pads like other women. I am appealing to our government. Please stand up for the girl child because it is our right, and it is the right of every girl child out there to have access to sanitary pads. Please hear the cries of a girl child. The girl child is as important as any other person in the world, and the child of Zimbabwe is as important as any other child in any continent and in any part of the world. Please hear the cries of a girl child. We need access. We need free sanitary pads. We need to have access to sanitary, and we need to have, even if they are not free, can they at least be affordable?
We're hearing there from a child activist, Blessing Mpande, making a plea about sanitary pads, speaking in Bulawayo with Ezra Sbanda. Now, let's take a break. Please stay tuned. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com. Also, you can message us on all our Facebook platforms. Aiwa muzvara nasi sekutaura kwatatiri kuita tatiri kunzwa chikumbiro changa chiri kuitwa nevanasikana pamusoro penyaya yatatanga kutaura nyaya yekuratidzira asi tazoenda kubulawayo uko tanga tiri kunzwa madzimai nevanasikana vachitaura vachienderera mberi nehurukuro yatanga tiinayo nezuro apo taitaura pamusoro pekushayikwa kwezvikwanisiro masanitary pads anoshandiswa nevanasikana. Tanzwa wechidiki anga ari kutaura iye achichema-chema kuti dai hurumende yakwanisawo kuwana ichipa vanasikana nyanya vari kuzvikoro masanitary pads aya kuitira kuti vasawanikwewo vachisvoda kuenda kuchikoro panguva yekuteera. Anga achitaura iye kuti vazhinji vakutowanikwa ivo vachishandisa zvinhu zvakadai sematishu kana machira kana nezvimwewo zvisiri zvakafanira zvinozokwanisa kukonzera zvirwere. Asi tiri ipapo ticharamba tichienderera mberi zvakare nenyaya yedu huru yatanga tiri kukurukura ipo pano, nyaya yekurambidzwa kuratidzira kwesangano reCrisis Coalition of Zimbabwe nevamwe masangano akazvimirira vanga vari kuda kuratidzira nhasi asi vawanikwa ivo vachinzi vanga vasingakwanise nemapurisa. Vawanikwa ivo vachikwidza nyaya yavo kumatare ikawanikwa ichiraswa. Asi mutungamiri kana kuti sachigaro vesangano iri vaPeter Mutasa vaenderera mberi vachitaura kuti vachanyorera zvakare mapurisa kuitira kuti vagadzirise mutsamba mavo zvinetswa zvanga zviri kunzi zvanga zvirimo zvakaitawo kuti vasapiwe mukana wekuti varatidzire. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa ipo pano, uyezve tichitaura nevanyarikani vedu pamusoro pezvizhinji zviri kutarisana nevanhu munyika uye zvekuti nyaya iyi yekuratidzira yakakosha sei. Tinoona kuti masanganowo zvakare akazvimirira vanga vari kushora ivo vachiti kodzero dzevanhu munyika dziri kuramba dzichityorwa, izvo zvazoita kuti ivo vafunge kuti aiwa vapinde mumigwagwa. Asi vachiti vanga vari kuda kuita izvi murunyararo, asi taona mapurisa achimisa kuratidzira uku vachiti ivo izvi zvanga zvisiri kuti zvienderere mberi muzuva ranhasi. Saka tichange tiri kutaura nevanyarikani vedu kuti tione kuti zvichafamba sei muvhiki rinouya, uyezve tichibata-bata nyaya dzakawanda munyika dziri kuitika nedzanga dziri kuitika iro svondo rino. Uyezve tinotenda vese vari kutiona pari zvino, tinokutendai. Tinoziva kuti vazhinji muri kuda kuti mupinde muchirongwa, saka tichange tiri kuedza zvakare kufonera vamwe kuti mukwanise kuwanikwa muchipinda muchirongwa. On this note, in another development, representatives from teachers' organizations under the Federation of Zimbabwe Educators Union met in Harare today and resolved that they will move forward to go on a two-day strike from Wednesday next week. The Federation had sent its notice of intent to the government. And also, as we speak right now, we have a guest who is going to come and join with us. And from the two-day strike, we're going to discuss these issues with our guests, but I understand that one of our guests is actually here. We are joined by Nokutula Hlabangana, the Vice President of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Hello.
Hello, how are you?
I'm good. How are you, Ms. Hlabangana?
I'm doing fine.
Good. Please take us through what is being planned.
Right. Today we met as union leaders from the public sector, and we then agreed that the resolution that we decided to take is that we have a national shutdown on Wednesday, the 27th of July, and Thursday, the 28th of July. Why we decided to do so is because the government has failed to meet our demands. And the reason why we are starting by saying let's have a two-day strike to show the government that we are ready for a meaningful engagement if they want to discuss. And we are saying to them, these 2 days want to show them that we are very serious about our demands. Remember, we had given them 14 days to say they're supposed to look into our grievances. Mm-hmm. But we've realized that nothing has been done so far. So we've decided to say, now let's have a 2 day for all the public workers to say we are not going to go to work. There's no work. We are stopping work for 2 days, and we want to see what the government does within that. And our main demand is that we want them to restore our salaries. We want them to take us back to pre-October 2018 with immediate effect. Remember, they've made promises, they've made pledges that they haven't fulfilled. They spoke about non-monetary incentives to us. They promised to pay fees for our children, which they've not done up to now. The issue of regrading, the performance advancement, and what they've done instead, they've gone on to suspend teachers. And we have some headmasters that have been suspended. We have nurses that have been suspended. And we are saying those should be reinstated with immediate effect. And the issue of victimization should be stopped by our government.
Thank you so much. If you can stay on the line, I understand that we have Mr. Tawanda Jokora. Vajokora, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda tete Mavela, makadii muri Zimbabwe yakateerera.
Mungatipowo pfungwa dzenyu here panyaya yatiri kuona iri kubva kumusha yekuti iyo pane varambidzwa ivo kuratidzira nhasi, uyezve zviri kutaurwa namai Hlabangana vari kutaurwa kuti ivo sevarayiridzi vari kurongawo kuratidzira svondo rinouya.
Ini semurayiridzi kana kuti semunhu akambenge ari murayiridzi, I've always been solidarity with teachers.
Mm-hmm.
And coming from a party of the people, by the people, who always be in solidarity of the people that are downtrodden, the people that are being overworked and underpaid. Because right now, I mean, groups of teachers in Zimbabwe, a teacher is earning $75. a nurse is earning 18,000 bond, which is equivalent to $55 or 52 euros. How do you expect a nurse or a teacher to survive? These teachers, these nurses, have school children in schools where they are being charged in U.S. dollars, you know, $300. If you go to a missionary boarding school, it's even more than that. You know, so how do they expect their children to be going to school? So if they are deciding to go in the streets, we are in support of that, because we cannot have a country that trains people 3 years for you to get your diploma. If you decide to go to a university, it's 4 years. And then after that, you are not paid what is enough or what can be said to be enough to just take you to and from work. The money that they are being paid is not even enough for them to go to work. Unotopedzisira wakufunga kuti tinopenga here maZimbabweans kuti munhu anoramba achienda kubasa asi iye achipiwa mari isingaenderane nekufamba kwaari kuita, isingakwane bhazi, isingakwane muchovha. Zvose izvozvo zvinofanira kupera. Ndosaka tiri kutaurira vanhu kuti handei tinonyoresa kuvhota kuita kuti tiise hurumende iri kudzvanyirira vanhu zvakadai.
Regai tidzokere kuna Mai Hlabangana. Ms. Hlabangana, if you can tell us in Ndebele, what came out of your meeting today and the way forward in Ndebele?
Namhla sihlangene emini and sakubona ukuqakathekile ukuthi kumele sime ukuya emsebenzini ngolwesithathu olubuyayo langolwesine. Ababalisi kugoqela labonesi labomongikazi konke abantu abaku-public service sesivumelene ukuthi ngolwesithathu langolwesine olubuyayo asiye emsebenzini. We are staying tools down. Sizama ukutshengisela uhulumende ukuthi asijabulanga and esikufunayo ukuthi basibisele kuholo lwethu esasivele silihola ngo-2018 pre-October, where esasithola sihola khona imali engama-US dollars. Lizavumelana lami lonke ukuthi imali esiyiholayo khathesi nxa sikhuluma nje singababalisi avela ngenelisi lokuthi ngithenge ama-groceries, ukudla oku-enough wami ngemuli yami nje ukuthi sidle singakabalo kokugada umthova sisiye emsebenzini. Angikadi ngedwa, ngigada labantwana labo baye esikolo, ambali ama-school fees, khathesi i-exam fee emele ngiyibhadale for umntwana obhalayo u-form 4 supposed to be $176 or equivalent. Le-bank rate yakhona ikhwelile, izinsekithe sebenzise rate ka-4.55. So bangaki abalayo imali yona le ukuthi akwanise ukuthi arejistele abantu abakhe nxa ulo form 2, form 4 lo form 6 ababhalayo iviki yona le kunzima kakhulu. Thina sikhangelela ukuthi uhulumende besinikile 14 days notice yokuthi asenelise uhambe emsebenzi, we are incapacitated, but akulanto ayenzileyo. Instead baqhubekela phambili besenza izithembiso abehluleka ukuzigcwalisa. Ziningi kakhulu izithembiso abazikhulumayo ezingelamali phakathi, kodwa nanko bayehluleka ukuthi bagcwalise. Sesingani sesingabantu abahamba becela singababalisi, instead ukuthi thina kube yithi esiba i-example ku-community ngendlela esiphila ngayo, but khathesi sidonsa nzima ukuthi izinto zihlangane njengama-civil servants. Impilo ayikhiphanga khathesi kulo bunzima esihlangana la.
Thank you so much there, Ms. Hlabangana. And also thank you to Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change for having been our guest on this program. Maybe just 30 seconds. Mr. Jokora, if you can just give us your last take as we move forward.
It's clear from what is happening that we have a crisis in health, we have a crisis in education, and we have a political and electoral crisis in Zimbabwe. And the only way we can do is for us to express
thank you so much
in the streets in thank Zimbabwe you. And outside.
Thank you so much. We have now come to the end of our show. We want to thank all the guests and callers who joined us, our listeners and viewers who joined us this evening. Let's meet again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 22nd, 2022. I'm Marvelous Mhlanganya Huye in Washington. Tonight on Live Talk, we're looking at the banned protests that were organized by Crisis in Zimbabwe Coalition and its partners. We had planned to march today against alleged deteriorating human rights situation in the country, but were denied permission by the police. Crisis in Zimbabwe Coalition Chairman Peter Moyo told Studio 7 that his organization took the matter to court, but their application was dismissed. He said his organization will submit another notification with all needed details that the police said they did not include in the previous notification. Aiwatino kuchingamidza ine mufaro. Nasi pachirongwa chedu tiri kutarisa isu nyaya yanga iri kuitika munyika. Muzuwara nasi apo sangano Re-Crisis Coalition of Zimbabwe. Nasi rawanikwa richirambidzwa kuti rienderere mberi nemusangano waranga rakaronga wekuratidzira. Uyezve vakatora nyaya iyi vakaiendesa kumatare asi nyaya iyi yaraswa. Mutungamiri kana kuti sachigaro ve-Crisis Coalition of Zimbabwe vapita Mutasa vaudza Studio 7 kuti ivo vachawanikwa vachinyorera zvakare kumapurisa kuti vawanikwe vachigadziriswa pavakawanikwa ivo vachinzi nemapurisa havana kugadzirisa munyaya yavo yekukumbira kuti vaenderere mberi nekuratidzira vachiti ivo havasi kufara pari zvino nekumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika izvo zvazoita kuti ivo vawanikwe vachikumbiridza kuti vaende kunoratidzira mumigwagwa. Saka ndodzimwe dzenyaya tichange tichitarisa ipo pano uyezve tichange tiri kunzwa kubva kune vanyarikani vakawanda vachauya pachirongwa vachitaurawo pfungwa dzavo. Tichanzwa zvakare hurukuro dzakaitwa nevatori vedu venhau vanowanikwa ivo vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi yekuratidzira. Toda kunzwa zvakare kune avo vari pamaplatform edu eFacebook kuti imi muna sei nyaya idzi. Vanhu vakawanda vari kupa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi. Saka tichange tiri kunzwa kubva kune vamwe vari kuwanikwa ivo. Vanhu vakawanda vari kupa pfungwa dzakasiyana siyana pamusoro penyaya yekurambidzwa kuratidzira kwaitwa nemapurisa. Ngatinzwei vaWilly Gwatimba muhurukuro yaitwa naGodwin Mangunja weStudio 7.
Chandinoona chakakosha ndechekuti hongu mapurisa vanogona kubvumidza kana kurambidza zvichienderana nezvikonzero zvanogona nge vachiisa pachena. Saka chazvinenge zvakakosha ndechekuti kumasangano ese sekubvumirwa kwazvinoitwa pamutemo kuti pange pachiitwa zvinotanga zvatariswa kuti zvakakodzera here kunge vanhu vachiratidzira. Mapurisa anogona kuve aine zvikonzero zvakanangana nekuchengetedzeka kwerunyaro rwevamwe vasine nezvinenge zvichiratidzirwa. Mapurisa zvakare anogona kunge vachitarisa pfungwa yekuda kuti vese vanenge vachida kunge vachiratidzira vanofanira kunge vaine zvavanosatsikisa zvinenge zvakamengana pamirayiro yekucherechedza kuti zvakakodzera here kunyanyanya kana pachitarisiwa rusununguko nesefiti yeveruzhinji. Saka anofanira kunge achitsinhira kana vachinge varambidza vanofanira kunge vaine zvikonzero zvinokutsa kune avo vanenge vachikumbira mvumo yekuti vange vachiita izvozvo. Zvichivausiyawo vaine kukutsikana asi zvisinenge zvisina kunaka kuti mapurisa ange achitaura zvinhu zvisinosiya zvisina kukutsa kune avo vanenge vakaronga kuve nemisangano yakaita seiyoyo.
Saipapa tinoona vanga vakaronga kuratidzirwa kweCrisis Zimbabwe Coalition vanoti vanga vachida kuita zvinhu runyararo uye vanoti vanga vasingaitizve mhirizhonga vanga vachida kungomacha vachienda kuparliament nokuenda kumahofisi eZimbabwe Human Rights Commission vachinotura gwaro rezvichemo zvavo asi varambidzokuita izvi. So vanhu vangaita sei kana mapurisa achinge akuita semaitira aita nhasi? kuti zvimwe zvavo zvisvike zvinofanira kunge zvichisvika.
Ndonasi kuti chinjekutanga chazvakakosha kuti mukati menyika tive tinoita zvezvatinoita kunyange tiri pakuda kuzadzikisa kodzero dzedu dzinotsinhirwa nebumbiro romutemo, asi zvinenge zvakakosha kuti tiite zvinhu zvese zvinosiya nyika iri murunyararo.
Avo vanga vari vaWili Gwatimba vachitaura naGodwin Mahunjika vari muHarare. We also spoke to Paida Moyo Muzulu, who says the police ban on demonstrations must be challenged in court.
It's an unfortunate development which proves that ZANU-PF has continued to work and operate within the template of what has always been assumed, that they are an anti-democratic regime which has no respect for people's rights, which does not allow dissent. And in that regard, this is unfortunate, because we have also noticed that in the past we have had ZANU-PF having demonstrations which have gone without even informing the regulating authorities, which is the police, and the police have done nothing about that. And you should remember that now we have people who have been camped at the United States Embassy for the last 3 years picketing, but nothing has been done by this police. And really, it means that people are being treated unequally, which is another constitutional contravention, where all people should be treated equally.
So, I mean, what must citizens do now in view of these continued constitutional violations?
There are two things that people could do. One is to take that decision by the police for review within the courts, or to make an application to say a declaratory application which proves that the people have a right to demonstrate as enshrined within our constitution, and that they should air their grievances against the government or their employers, whoever the matter might be. Or secondly, there is no law or to say that citizens have no obligation to obey an illegality. So if the government wants to proscribe and restrict and diminish the democratic space, it leaves the people without an option but to get there without necessarily having to inform the government.
That there was Paida Moyo Muzulu speaking to our reporter Godwin Mangunjika in Harare. Mumiriri weGlenview South National Assembly vaVincent Tsvangirai vanoti vanhu vanogona kuzoisa mitemo mumaoko avo kana vanhu vakaramba vachirambidzwa kuratidzira.
Zvinoitwa nemapurisa nematare zvinondiita a bit worried, because kana muchiona muconstitution yedu kudemonstrator kuita maprogram akadaro anotenderwa paconstitution yedu yeZimbabwe. It is a worry to me kana muchiona mapurisa vachirambidza macivic organization and my citizens kuti vaende kunoita mademonstrations. It is closing the democratic space. Pataka after 2017, the Second Republic said that we will be doing things tichichinja maitiro akaitwa muFirst Republic. It is now worrying tichiona kuti the level of not allowing my citizens and my civic organizations to demonstrate is worse than it was in the First Republic. So the democratic space is quickly closing, and we are not being allowed to have that space yeku demonstrate zvinhu zvatiri kuona kuti nyika iri kuenda the wrong direction.
Saka zvoitwa sei, vanhu vangaita sei kuti vange vachibudisa zvichemo zvavo nenhunha dzavo?
I think let us same citizens let us keep pushing forward nyaya demonstrator. Ma civic organizations gavarambe vachisa nyaya dzavo kumapurisa kuti vatenderwe kuita ma demonstrations, but as well we must keep making noise kuti zvakuitwa right now zvekurambidza ma citizens nema civic organization kuita ma demonstration, that noise should keep being amplified, especially for social media, so that way we can get ma issues out there in the public domain.
Iniwo senhengo dzeparamende ndezvipi zvamungaitawo kunge muchibatsira kuti vanhu vamunomiririra kodzero dzavo dzinge dzichiremekedzwa nemapurisa nehurumende?
noseva miriri vevanhu ku parliament. We need to amplify that that issue, especially panoitwa ma question and answer time musuwa Wednesday. Kune relevant ministry, I think that is Minister Kazembe Kazembe, Minister of Home Affairs, who is in charge of the police sector, as well as the Minister of Parliamentary Affairs and Justice, Vaziyambe Ziyambe. We need to make it very clear that this is our right to demonstrate.
Avo vangavari va Vincent Changirai, mumiriri we Glenview South National Assembly, vachitaura vari muHarare na Godwin Mangunjika, with Studio 7. Yesterday we talked about sanitary pads that are not easily accessible to many women and girls in Zimbabwe. We go to Bulawayo, where Studio 7's Ezra Sibanda spoke to a widow, Sisapiwa Mlochwa. Let's hear her take in Ndebele.
Mama Kunja. Kuruma Rubana.
Sisapiwa Mlochwa.
Yebo Mama Mlochwa. Mama says, Otto, Mama, never color again, a mass sanitary towel, Nescat glasses cutting, when we pill and jar.
Ah, you're not saying it, Nama Pit. As a summer tea, a manuscript, a man, a tish.
Who says, I'm a tish? Eat tissue, and the man says it is. So, I'm a pet. When we in the empty way? Tinsan.
Maki.
Maki, what will you allow? Who were order? When we actually demand the whole men, the Lapuma colors of city in the whole men, the Allen's Elaine, from the whole men, the whole little town, the room sees our friends in there.
$35.
You go to into the map heads, London. So we are telling tissue 7-7. What is the long cushion?
That was Sisapiwa Mlochwa speaking with Ezra Sibanda in Bulawayo. Ezra also spoke to Girl Child activist Blessing Mpande, who urged government to help those in need of sanitary pads.
It is every girl child's right to have access to either affordable or free sanitary wear. You can imagine with the current situation in Zimbabwe, how other kids are faring. You can imagine how other girls are faring out there. Therefore, I am appealing to the government, please donate sanitary pads for the girl child. I am speaking on behalf of the girls who have to use toilet paper as sanitary pads. I am appealing on behalf of the girl child who has to use clothing material as sanitary pads. You can imagine how those kids have to go to school. You can imagine how those kids have to mingle with other kids. You can imagine the embarrassment that they go through. You can even imagine the discrimination that they have to face. I, for one, do not want to encounter a situation like that. I am advocating for the government, for any organization, for anyone who is capable of donating free sanitary pads to the girl child. Sanitary cleanliness is a must. And sanitary pads are a necessity. Please, I am advocating for every girl child out there who does not have access to this. It is not everyone, and especially given the current economic situation, who can afford sanitary pads, because sanitary pads are now expensive. Can you imagine a child who has to stay indoors all day because they do not have sanitary pads to use so that they can be confident enough to go to school? Can you imagine a woman who has to use clothing material all day and she has to be enclosed in the house all day because she is not comfortable enough to go and fend for her family out there because she doesn't have sanitary pads like other women? I am appealing to our government. Please stand up for the girl child because it is our right and it is the right of every girl child out there to have access to sanitary pads. Please hear the cries of a girl child. The girl child is as important as any other person in the world, and the child of Zimbabwe is as important as any other child in any continent and in any part of the world. Please hear the cries of a girl child. We need access. We need free sanitary pads. We need to have access to sanitary, and we need to have, even if they are not free, can they at least be affordable?
We're hearing there from a child activist, Blessing Mpande, making a plea about sanitary pads, speaking in Bulawayo with Ezra Sbanda. Now let's take a break. Please stay tuned. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com. Also, you can message us on all our Facebook forms. Aiwa, muzvara nasi sekutaura kwatatiri kuita tatiri kunzwa chikumbiro changa chiri kuitwa nevanasikana pamusoro penyaya yatatanga kutaura nyaya yekuratidzira asi tazoenda kubulawayo uko tanga tiri kunzwa madzimai nevanasikana vachitaura vachienderera mberi nehurukuro yatanga tiinayo nezuro apo taitaura pamusoro pekushayikwa kwezvikwanisiro masanitary pads anoshandiswa nevanasikana. Tanzwa wechidiki anga ari kutaura iye achichema-chema kuti dai hurumende yakwanisawo kuwana ichipa vanasikana nyanya vari kuzvikoro masanitary pads aya kuitira kuti vasanikwewo vachisvoda kuenda kuchikoro panguva yekuteera. Anga achitaura iye kuti vazhinji vakutowanikwa ivo vachishandisa zvinhu zvakadai sematishu kana machira kana nezvimwewo zvisiri zvakafanira zvinozokwanisa kukonzera zvirwere. Asi tiri ipapo ticharamba tichienderera mberi zvakare nenyaya yedu huru yatanga tiri kukurukura ipo pano, nyaya yekurambidzwa kuratidzira kwesangano reCrisis Coalition of Zimbabwe nevamwe masangano akazvimirira vanga vari kuda kuratidzira nhasi asi vawanikwa ivo vachinzi vanga vasingakwanise nemapurisa. Vawanikwa ivo vachikwidza nyaya yavo kumatare ikawanikwa ichiraswa. Asi mutungamiri kana kuti sachigaro vesangano iri vita mutasa vaenderera mberi vachitaura kuti vachanyorera zvakare mapurisa kuitira kuti vagadzirise mutsamba mavo zvinetswa zvanga zviri kunzi zvanga zvirimo zvakaitawo kuti vasapiwe mukana wekuti varatidzire. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa ipo pano uyezve tichitaura nevanyarikani vedu pamusoro pezvizhinji zviri kutarisana nevanhu munyika uyezve kuti nyaya iyi yekuratidzira yakakosha sei. Tinoona kuti masanganowo zvakare akazvimirira vanga vari kushora ivo vachiti kodzero dzevanhu munyika dziri kuramba dzichityorwa. Izvo zvazoita kuti ivo vafunge kuti aiwa vapinde mumigwagwa, asi vachiti vanga vari kuda kuita izvi murunyararo, asi taona mapurisa achimisa kuratidzira uku vachiti ivo izvi zvanga zvisiri kuti zvienderere mberi muzuva ranhasi. Saka tange tiri kutaura nevanyarikani vedu kuti tione kuti zvichafamba sei muvhiki rinouya, uyezve tichibata-bata nyaya dzakawanda munyika dziri kuitika nedzanga dziri kuitika iro svondo rino. Uyezve tinotenda vese vari kutiona pari zvino, tinokutendai. Tinoziva kuti vazhinji muri kuda kuti mupinde muchirongwa, saka tichange tiri kuedza zvakare kufonera vamwe kuti mukwanise kuwanikwa muchipinda muchirongwa. On this note, in another development, representatives from teachers' organizations under the Federation of Zimbabwe Educators Union met in Harare today and resolved that they will move forward to go on a two-day strike from Wednesday next week. The Federation had sent its notice of intent to the government. And also, as we speak right now, we have a guest who is going to come and join with us. And from the two-day strike, we're going to discuss these issues with our guests. But I understand that one of our guests is actually here. We are joined by Nokutula Hlabangana, the Vice President of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Hello.
Hello, how are you?
I'm good. How are you, Ms. Hlabangana?
I'm doing fine.
Good. Please take us through what is being planned.
Right. Today we met as union leaders from the public sector, and we then agreed that the resolution that we decided to take is that we have a national shutdown on Wednesday, the 27th of July, and Thursday, the 28th of July. Why we decided to do so? Because the government has failed to meet our demands. And the reason why we are starting by saying let's have a two-day strike to show the government that we are ready for a meaningful engagement if they want to discuss. And we are saying to them, these 2 days, want to show them that we are very serious about our demands. Remember, we had given them 14 days to say they're supposed to look into our grievances, mm-hmm. but we've realized that nothing has been done so far. So we've decided to say, now let's have 2 days for all the public workers to say, we are not going to go to work. There's mm-hmm. no work. We are stopping work for 2 days. And we want to see what the government does within that. And our main demand is that we want them to restore our salaries. We want them to take us back to pre-October 2018 with immediate effect. Remember, they've made promises, they've made pledges that they haven't fulfilled. They mm-hmm. spoke about non-monetary incentives to us. They promised to pay fees for our children, which they've not done up to now. The issue of regrading, the performance advancement, and what they've done is they've gone on to suspend teachers. And we have some headmasters that have been suspended. We have nurses that have been suspended. And we are saying those should be reinstated with the effect. And the issue for victimization should be stopped by our government.
Thank you so much. If you can stay on the line. I understand that we have Mr. Tawanda Jokora. Vajokora, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda tete marvelous. Makadii muri Zimbabwe yakateerera.
Mungatipowo pfungwa dzenyu here panyaya yatiri kuona iri kubva kumusha yekuti iyo pane varambidzwa ivo kuratidzira nhasi, uyezve zviri kutaurwa namai Hlabangana vari kutaurwawo kuti ivo sevarayiridzi vari kurongawo kuratidzira svondo rinouya.
Ini semurayiridzi kana kuti semunhu akambenge arayiridzi, I've always been solidarity with teachers.
Mm-hmm.
And coming from a party of the people by the people, will always be in solidarity of the people that are downtrodden, the people that are being overworked and underpaid. Because right now, I mean, groups of teachers in Zimbabwe, a teacher is earning $75. A nurse is earning 18,000 bond, which is equivalent to $55 or 52 euros. How do you expect a nurse or a teacher to survive? These teachers, these nurses, have school children in schools where they are being charged in U.S. dollars, you know, $300. If you go to a missionary boarding school, it's even more than that. You know, so how do they expect their children to be going to school? So if they are deciding to go in the streets, we are in support of that, because we cannot have a country that trains people 3 years for you to get your diploma. If you decide to go to a university, it's 4 years. And then after that, you are not paid what is enough or what can be said to be enough to just take you to and from work. The money that they are being paid is not even enough for them to go to work.
Regaiti dzokere kuna Ms. Labangana. Ms. Labangana, if you can tell us in Ndebele, what came out of your meeting today and the way forward in Ndebele.
Namta sihlangene emini ende sakubona ukuthathekile ukuthi kumele sime ukuya emsebenzini ngolwesithathu olubuyayo la ngolwesine. Ababalisi kugoqela labonesi labomongikazi konke abantu abaku-public service sesivumelene ukuthi ngolwesithathu langolwesine olubuyayo asiye emsebenzini. We are saying tools down. Sizama ukutshengisela uhulumende ukuthi asijabulanga and esikufunayo ukuthi basibisele kuholo wethu esasivele silihola ngo-2018 pre-October, where esasithola sikhola khona imali engama-US dollars. Lizavumelana lami lonke ukuthi imali esiyiholayo khathesi nxa sikhuluma nje singababalisi avela ngenelisi lokuthi ngithenge ama-groceries, ukudla oku-inafo wami lemuli yami nje ukuthi sidle, singakabalo kokugada umthova sisiye emsebenzini. Angikadi ngedwa, ngigada labantwana labo baye esikolo, ambali ama-school fees, khathesi i-exam fee emele ngiyibhadale for umntwana obhalayo form 4 supposed to be $176 or equivalent. The bank rate yakhona ikhwelile, izinsekithe sebenzise rate ka-4.55. So bangaki abalayo imali yona le ukuthi akwanise ukuthi aregistele abantu abakhe nxa ulo form 2, form 4, form 6 ababhalayo iviki yona le. Kunzima kakhulu. Thina sikhangelela ukuthi uhulumende besinikile 14 days notice yokuthi asenelise uhambe, as we are incapacitated, but akula nto ayenzileyo. Instead baqhubekela phambili besenza izithembiso abehluleka ukuzigcwalisa. Ziningi kakhulu izithembiso abazikhulumayo ezingelamali phakathi, kodwa nanko bayehluleka ukuthi bazigcwalise. Sesingani sesingabantu abahamba becela singababalisi, instead ukuthi thina kube yithi esiba i-exam ku-community ngendlela esiphila ngayo, but sijonisa nzima ukuthi izinto zihlangane njengama-civil servants. Impilo ayichiphanga khathesi kulo bunzima esihlangana lapo.
Thank you so much there, Ms. Labangana. And also thank you to Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change for having been our guest on this program. Maybe just 30 seconds, you know, Mr. Jokora, if you can just give us your last take as we move forward.
It's clear from what is happening that we have a crisis in health, we have a crisis in education, and we have a political and electoral crisis in Zimbabwe. And the only way we can do is for us to express
so
ourselves in the streets, in
Thank
Zimbabwe,
you.
And outside.
Thank you so much. We have now come to the end of our show. We want to thank all the guests and callers who joined us, our listeners and viewers who joined us this evening. Let's meet again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.